Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kukadzi 18, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Patakamira izvezvi munyika hapangazi zvinezvi vanhu vangatanga kuti president vakanganisa kana kuti havana kukanganisa, because report yakapiwa president ichokwadi here kuti vakapiwa final report. Ndonyaya iripo iyoyo.
Nyanzvi mune zvemutemo muchinafundo Love More Madhuku vojekesa pamusoro penyaya yedelimitation report iyo yatsviriridza munyika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanosangana nemukuru wesangano reIOM vachironga hwaro hwekubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoda kudzoka kumusha. Vatsigiri vemutambo wenhabvu vanonokerwa nekutanga kwemwaka panguva iyo yePremier Soccer League vakanyarara kuti makwikwi aya anosimuka riini. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyaya yegwaro rekutarwa kwematunhu kana kuti delimitation report yatsviriridza munyika, vamwe vachiti mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vari kutyora bumbiro remitemo nekusaburitsa kana kugazeta gwaro rekutarwa kwematunhu iri, kunyange hazvo mazuva 14 akwana kubva zvavakasvitswa gwaro iri nasachigaro veZimbabwe Electoral Commission Justice Priscilla Chigumba. Asi kunyange hazvo Justice Chigumba vakaudza vatori venhau kuti gwaro ravakasvitsa kumutungamiri wenyika iri ndiro rokupedzisira kana kuti final report. Vamwe muhurumende vari kupa mashoko anopikisana navo vachiti gwaro rakasvitswa kumutungamiri wenyika iri igwaro rakagadzurudzwa kana kuti revised report. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZimbabwe Electoral Commission vaJasper Mangwana kana mukuru anoona nezvesarudzo muzeki vautoile Slaigwana kuti tinzwe divi rezeki panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Asi nyanzvi mune zvemutemo vachidzidzisa zvemitemo uye vachitungamira bato reNCA muzvinafundo Love More Madhuku vanoti kunze chete kwekunge Zeki naJustice Chigumba vazivisa kuburikidza nezvinyorwa kuti vakasvitsa gwaro rekupedzisira kumutungamiri wenyika, hapana mutemo unomanikidza vaMunangagwa kuzivisa kana kugazeta gwaro iri kunyange mazuva 14 adarika. Ngatinzwei vachitsanangura.
Patakamira izvezvi munyika hapangazi zvinezvi vanhu vangatanga kuti president vakanganisa kana kuti havana kukanganisa, because pane chinhu chimwe chakakura chiri mubumbiro remutemo chatisati takuziva sevanhu veZimbabwe. Chinhu ichocho ndechekuti report yakapiwa president iya yaakufanira kunge yaitozi nevanhu ndo yavari kuti final report. Ichokwadi here kuti vakapiwa final report? Ndonyaya iripo iyoyo. Nekuti pakaenda veElectoral Commission Justice Chigumba vakabuda vakataura nevatori venhau vachiti tapa president report, tiri kufunga kuti mazuva 14 14 days vanenge vaakugazeta zvichitaura kuti havapa final report. Asi ivo president havana kutaura vari ivo, asi vaitaurirwa nevamiriri vanovamirira muhurumende vanonzi ndo vanotaura official vakamirira president. Vakataura kuti aiwa president havana kupiwa final report, vapiwa inonzi revised preliminary report. Saka hatikuziva kuti chokwadi nechipi. Kana president vakapiwa final report ndopo vanofanira kunge izvizvizvi vaakubudisa mugovernment gazeti, vaifanira kunge vabudisa ne. Saka munhu angabatsira nyika patakamira panapa izvek Zimbabwe Electoral Commission chairperson yacho Justice Priscilla Chigumba vanofanira kuchibuda voenda kunyika yese votaura kuti ini dakamirira commission yeelectoral commission dakapa president final report ndozvozviva kuti president vakadi vakakanganisa.
Asi ka Professor Madruku, Justice Chigumba vakataura pavakapa president gwaro iri kuti ndore kupedzisira yengadzi final report, saka chimwe chavangadzoka vachitaura chii kana vakataura kare?
Zvauri kutaura izvokuti vakataura kusati zvi hako kuti kutaura kudii. Kutaura hakusi kutaura nevatori venhau, ndo zvauri kutaura ipapa, vaitaura nemajournalist. Kutaura kunyora gwaro rinonzi pamutemo ndiko kutaura. Hatisati tatomboona statement yavo pamwe yabuda kana mugovernment gazette yekuti muchirungu, on such such a day the Zimbabwe Electoral Commission submitted its final report to the president. Hatina patakazoona izvozvo. Kana kunyorawo havo chinobuda kana zvoitwa advert mapepanhau zvekuti vangoitawo chanji yekuti ichibuda wasangana nemajournalist. Sokudai panga pasina majournalist vakabuda pastatehouse. Haasiwo anonzi kutaura ikoko. Havasati vataura, ngavataure neZimbabwe Electoral Commission. Izvezvi izvi bhora rese riri mumba neZimbabwe Electoral Commission. Kana isina kushinga kana kusimba kuti itaurire vanhu kuti aiwa takapa president final report, uye president takavataura kuti takavapa final report. Hauvapi final report president usina kuti vataure kuti president iyi ndiyo final report iyi.
Saka iyo Zimbabwe Electoral Commission, Professor Madruku, inokwanisa here kuendeswa kumatare kuti ibude pachena kuti gwaro ravakapa mutungamiri wenyika nderipi?
Vanokwanisa kuendeswa kumatare ezimosha vachivatara izvezvi. Even president vaiziva matare pari kuendeswa president kumatare, president anongotaura kuti ndakapiwa revised final report. Handisati ndapiwa final report.
Vanga vari Nyanzvi mune zvemutemo vachidzidzisa zvemutemo uye vachitungamira bato reNCA muzvinafundo Love More Madruku vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kumusangano weAfrican Union kuAddis Ababa kuEthiopia vasangana nhasi parutivi pemusangano uyu nemukuru wesangano reIOM vaAntonio Vitorino vachizeya kuti vangashanda pamwe sei mukugadzirira kubatsira zvisaro zveZimbabwe zviri muSouth Africa zviri kuronga kudzokera kumusha pakupera kushanda kwemagwaro eZimbabwe Exemption Permits kana kuti ZEP. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata sachigaro vesangano rinoshanda nezvizvarwa zveZimbabwe pamwe chete nezvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa reAfrican Diaspora Forum, Dr. Vusumuzi Swanda, kuti tinzwewo maonero avo.
Izvozvo hazvitishamisi nokuti tinoziva kubva kare nakare kuti IOM yanga yagara ichabatsira mamigrants ese ari kudzokera kuZimbabwe, because takara tichishanda nayo makore ese. Pane xenophobia kana vanhu vachidzokera kunyika dzakasiyana-siyana. Kana 2019 apa chai pakataka xenophobia yakaoma, tinoziva kuti vanhu vakanyamtoita basa rekubatsira kuti paonekwe mabhazi ekuti vanhu vadzokere kumusha chero kuvapa mastipend yanga iri IOM. Saka izvozvo hapana zvinoshamisira pazviri, nekuti hapana zvazvinokosta nyika kana kuti vamunangagwa kuti vataure neIOM, nekuti vagara vachiziva kuti IOM ichagara ichazviita izvozvo.
Asi tichitarisawo matanho akutorwa nehurumende pari zvino, imiwo sesangano riri kushanda kubatsira kuti vana vezimbabwe vari kudzokera kumusha vanga vachibatsirika, munotii? Nekuti tinoona kuti kare vanhu vaimbonyunyuka kuti hurumende yezimbabwe haina zvairi kuita kubatsira, taakuona yaakubatsira.
Aiwa, chinonetanisa kuti chatiri kudaidza rubatsiro ndechipi, nekuti pane rubatsiro rwatinoziva kuti zvakaita seIOM zvatakanzwa kuti aiwa tiri kuda kuwana information kuti vanhu varoda kudzokera vangani tigone kuvakota. Harwuzi rubatsiro rwatakatarisira, nechikonzero chekuti zvatakatarisa ndezvekuti vana vanodzokera kuZimbabwe vachapiwa nyika here, kuti aiwa chigarai apa, nokuti tinoziva kuti vazhinji vavo havana pekugara, havana nyika yekugara. Vapiwa nyika, vana vachasvika dzokera kuchikoro here, nekuti vabereki vacho vanenge vasingasandi, vachabatsirikana sei kuti vana vadzokere kuchikoro nenyaya dzemafees, nokuti vabereki vanga vachienda muno muSouth Africa. Vachidzokera kuZimbabwe tinoziva kuti hakuna mabasa avainavo. Saka kana tichitaura negadziriro yekuti hurumende iri kuda kubatsira, toda kuziva kuti pane vana vangani vachabva muzvikoro zvemuSouth Africa vachienda kuZimbabwe, tingabatsire sei isusu sehurumende.
Sachigaro vesangano rinoshanda nezvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa reAfrican Diaspora Forum, Dr. Vusumuzi Swanda, vari parunhare muSouth Africa neStudio 7. The Voice of America. Masangano anomirira vashandi anotire Zimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU neZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU akabatana akanyorera gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima tsamba yekuti vaburitse mihoro yavakavirirana kuti itambirwe nemushandi wepasi kumusangano weTripartite Negotiating Forum wakaitwa gore rapera kuVictoria Falls inove zana nemakumi mashano emadhora ekuAmerica kana kuti US$150. Mugwaro ravo, masangano aya anoti haasi kuona gurukota riine chido chekuita izvi, vachiti zviri kuita kuti vashandirwi vasatora matano sezvo zvisina kuiswa mumitemo. Masangano aya ari kukurudzirawo musangano weTNF kuti uitwe nechimbi-chimbi, uye kuti parongwe musangano wekuti vasangane nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Studio 7 yakatumira mibvunzo kuna muzvinafundo Mavhima asi pataenda pamhepo vanga vasati vatipindura. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru weZimbabwe Federation of Trade Unions vaKenyas Chamuyarira.
Tsamba iyi tazoinyora mushure mekunge maGeneral Council edu yemasangano maviri anoti ZCTU neZFTU agara achitaura kuti onai zvinhu zvaoma, muri kuramba makangonyarara. 150 yamakati makawirirana mulast TNF meeting haina kuimplement kwa vashandirwi havasi kubhadhara mari, vari kuti hapana enforcement. Saka isu inokuona kuti manje tiri nguva dzekutarisana nemaelections, toita sei? Bhozi vashandi vanga vaida kutoenda kufull blown out strike picketing, vachipiketa maitika tano regai titange tanyorera minister tivataurire.
Saka vashandi vari kumbotambira mari vashamiyarira pari zvino kana muchiti $150 haina kunge yazogadzwa?
Vanhu vedu vari kutambira mari dzinonzwisa tsitsi vakandemire nenyika yese yeZimbabwe. Vanhu vari kupiwa mari muma-RTGS, vapiwa mari muma-RTGS. Muri kuzviona iko zvino kuti USD riri kuramba richiita muramba mhuru, nokuti munhu wese kuti azonyatsorarama agone kuenda kubasa nekudzoka achatoda maUSD.
Ko muzvinafundo Mavhima vakasapindura zvamunotarisira imi kuti paitwe musangano uyu, munozotora matanho api?
Kana vakasapindura, sevashandi tine two ways. Tichatora government through the minister kucourt kuti vaitwe compelled vauye padrawing table tiite implement zvatakawirirana. That's option number one. Number two, vashandi they are also now galvanizing kuti vaende for a all-out shutdown vachiratidza kunyunyuta kwavo. Isuo tichange tichinyora zvekare kunana ILO, kunana WAFTU, kunana ITU, kukumasangano mamwe eseo anoita zvevashandi kuti vaonewo kuti ndohondo yatave nayo muno.
Vanga vari munyori mukuru wesangano reZFTU vaKenyas Chamuyarira vari parunare muHarare neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Constance Tabuka, chizvarwa cheZimbabwe chiri kushanda chiri muSouth Africa. Vachange vari kutaura nesu pamusoro pematambudziko ari kutarisana nemamwe madzimai vasina iwo mapepa ekuti varambe vari muSouth Africa.
Challenge yatiri kusangana nayo semadzimai inyaya yemari yeUIF yatinotorerwa musi tichishanda mudzimba kana kumarestaurant. Nyaya iyoyo inotinetsa zvikuru nekuti patinenge tichinzi basa rapera saizvi mabasa achiri achipera kuno kuSouth Africa tinenge tichiti tiende kuclaima mari dzedu, mari dzacho dzinenge dzichinetsa nekuti vanenge vachitaura kuti vanoda mapepa. Mapepa acho nowano tatakaregistara nawo uko kuhurumende ndiyo mapepa ane havamadi. But zvinotishamisa ndezvekuti semadzimai murungu wedu anenge atiregista nemapepa iwawo semapepa atinenge tichishandisa kuti tigone kushanda muno muSouth Africa. Saka isu semadzimai ndiyo challenge inotinetsa kuti tinenge tichishandira mahara makore nemakore, mari dzacho dzatinotorerwa every month dzinenge dzisingachabudi. Apa mari dzacho dzinenge dzichitogwa uchinzi mari dzeUIF. Saka zvinotinetsa kuti sei tichitorogwa mari iyoyo ine kana musi basa rapera unoshayiwa mari yacho. Saka tinoda kuti shuwa zvinhu zvingazvipere nekuti tashungurudzika mari dzacho tichidzitarisa tinenge tichiwana kuti mari dzakawanda.
Ungatitsananguriro kuti shuwiro yenyu ndeyei?
Shuwiro yandinayo ndiyo kuti varungu ngavatinzwisise tichikumbirawo kuti vasatitorera mari dzeUIF nekuti mari dzacho dziri kungotogwa kusina chinobuda pamberi. Saka ini ndiri mudzimai wandiri kuvaka kumusha, saka mari yacho yandiri kushandira muno muSouth Africa inenge iri shoma. Ndinoita zvekustoka hembe kuno mujoni ndichitengisa pamaweekend ane ndinenge ndisingashandi. Ndinotengisa hembe dzevana dzevakuru. Saka nekumusha ndinoita ndichitumira dzimwe hembe kuti vari kumusha vanditengesere kuti mari dzacho dzigone kusangana vana vaende kuchikoro.
Mabasa api ari kunyanyo batwa nemadzimai imomo muSouth Africa vanobva kuZimbabwe?
Mabasa anenge tichishanda muno mabasa emudzimba, mabasa ekurestaurant ndiyo mabasa mazhinji ane madzimai ekumusha anokwanisa kumawana iwawo. Nekuti mamwe mabasa nangwe une mapepe kumusha ekuti waenda kuchikoro anenge achinetsa nekuti vanenge vachitarisira kuti kuno paripovo vakadzidza kufanana navo nesu. Saka ini ndaishuvira kuti madzimai vose vari kuno kujoni ngava nefunga dzekuti mari dzatiri kushandira kuno ngatisanganise tichiitavo kuti tione chinobuda kumberi, chinobuda kumusha semadzimai. Ini ndinoshuvira kuti madzimai ose ari muno mujoni ngavashande vachifungawo nekumusha, tiite zvinobudirira kumusha because pamberi apo hatizivi kuti ramangwana ratibatira zvipi zvacho. Mangwana paunoenda kumba uve nachinewo unovata pamavoko unotarisawo kuti aiwa ndakagara kuSouth Africa makore nemakore kuna zvandashandira. Saka zvinoonekwa nangochinda kumusha samadzimai hapana anokuseka aine kuti unenge unazvo zvinoratidza kuti shuwa madzimai vaishanda kumusha vachiziva zvekuti kumusha ndekupi. Saka madzimai ari muno mujoni ngatitarise kwese kuno tinenge tichidavo zvatinoda but ngatitarisei kumusha ndio kwatafuira kuno kujoni. Ngatitarisei vana vedu, vana vedu vari kumusha ndio vakaita kuti tiuye muno mujoni nekuti tinenge tichishuvira future yevana vedu kuti ive future yakanaka kuti mangwana vana vasizochema nesu kuti aiwa mama vaishanda kujoni but kusina chavanotiitira. Saka ngative madzimai anofunga nebabereki vedu kumba munhu tisangova vanhu vane tinonakidzwa nezvakanaka kuno kujoni nekuti kuno kujoni zviripo zvakanaka naka zvakawanda kupfeka kudya zvese zviripo. Saka ngative madzimai anofunga kumusha. Ndozvandoshuvira pana madzimai kuti madzimai kana tiri muno muSouth Africa ngatishande tichifunga kuti tavuya kuzotsvaga mari. Mari ndiyo yatavinga zvakawanda tinozviona edu pati chatakavinga kumari kuti vana vedu vave neramangwana. Kuno kujoni ndogara nemhuri yangu, ndinogara nababa nevana vangu vaviri vakomana vanopinda chikoro kuno kujoni. Kumusha ndinenge ndichitarisana na vamwene vangu nevamunini vatatu vachiri kuenda kuchikoro ndivo vandinenge ndichitarisana navo ndichifunga nezvavo musi ndiri kuno kujoni.
Aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mutsanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu cheOur Lives. Nhasi tiine hurukuro nemunyori anoona nezvedzidzo musangano revarapi vechivanhu reZinata, sekuru Prince Mutandi Sibanda, pamusoro pekuwandudzwa kunonzi kuri kuda kuitwa mitemo inobata mashandiro evarapi vechivanhu pamwe nevarapi vechitendero.
Donzora torwa na minister wa mangwiro donzora katinake ato kurudzira nyanyanya kuvarapi vedu kuti zvishuwa ngavatore maresinensi mumabasa avani ngavachiita. Tinoona riri donzo rakanaka sterei, tinoritambira isusu sangano reZinata nokuti kana uri murapi iwane matsamba uziviwo customer inge yamunenge doctor patient relationship vave nemabasics avanenge vachizivawo urapi hwavo hwekushandisa mishonga yechivanhu kuti pane pambokuti unokwanisa kuti hauna ruzivo rwakakwana uwani kwaiwo uri kubata mishonga yechivanhu. Kutaura kwaita minista tinokutenda sivatiitiro kuti vatibvisirewo dzimwe nhubutsi dziri kushandisa mabasa eurapi mune zvakaipa. Varapi vese tive nedatabhesi yatinonyatsotozika mukutai timire takadaizo, tine netiwekingi yatinenge tiripo, tive tinenge tine mabasics ezvatinoziva tese sevarapi tichidzidzisana.
Takanzwawo Dr. Mangwiro vachiti ivo vana nyamukuta vechivanhu vanodawo rubatsiro runobva kuna vari mukurapa kwechizvino zvino mamedical staff kuitira kudzivirira kurasikirwa neupenyu kwevana. Munoti
ese ivava vana mbuya nyamukuta tengechitarisa kuti ikoko mahospitari ikoko ngakuve ne department retreatment pavone choice kuti kana vachienda kwete kusave nemonopoli yekuti vanongotarisa one side kunosvika vama anapuwa mapatients ave nechoice kuti hai handisi kuda zvemajekiseni ndiri kuda chi traditional medicine. Zvimwe zvinhu zvatinoti donzvo iroro vaita integrated system ishande pamwe chete, zvimwe zvatinotarisira futi kuti minista vatigadzisire futi ipapo.
Tanzwa minista vachiti varapi vechivanhu ivava nevarapi vechitendero vanenge vachizowanawo mukana wokudzidzira kushandisa mishina yekutora mabhipi nezvimwe zvakadaro. Munotambira sei urongwa ihwohwo?
Zvinoti zvataura minista kuti vavo vadzichiremba vechivanhu vanga vachidzidza kutesta mabhipi ndozova kana kuti shuga zvakamira sei. Zvimwe zvatoti itse step ahead yatato imwe donzo ravatotiita kuti tivone vane knowledge since vanenge vachiitira nevarapi nemapatients. Saka tinoona kuti donzo racho ravatora rakanaka.
Zvii zvimwe zvamungatidai zvagadziriswa panyaya iyoyi zvinobatsira varapi venyu vechivanhu?
Kune zvakawanda zvatinotarisira kuti ngova kana chiro achibatwa mishonga iyaya pavone safe way yekuhandla mapatients ivavo, zvimwe zvatinotarisira. Uyewo vapota vachiine use develop traditional medicine nekudzidziswa mabasics eurapi vechivanhu, zvimwe zvinhu zvatotarisira nekutarisira kuti vachasvikawo pakuti vatiendesewo muzvipatara imomo by wishage kuti kuione traditional medicine side as well as biomedical side, pave nechoice pakati pemapatient kuti kana akapinda ave nechoice yekuti ha handisi kuda zvemajekiseni handisi kuda ndiuda kuti traditional medicine.
Kune vari kunzi vari kuita mabasa ekurapa iwaya sekuru Sibanda asi vasina maresinesi masangano yenyu akaita seZinata, munoti pamusoro pavo ivavo?
Ivavo vanenge vachipara mhosva vari kukanganisa vasina maresinesi ngavaende vachinotokwa. Isi hatizvikurudzirewo futi wemurapi fana kuone maresinesi avo. Tine vamwe vanongorapa vamwe vari kushandisa zvishuwa zvimwe zvisina vasina matsamba vari kungoiti anongowanikwa amira mishonga akutoti zvandaziya gwenziri asi asina matsamba. Saka tinotarisa kuti vetmpc secancel yematraditional medical cancel vanhu ngavange vane maresinesi emaassociation isu yedu seZinata tinotorudetsikana kuti vamwe izvozvi vanoda kungoshandisa vandoona kuti haana matsamba kasi ari kupa vanhu mushonga. Zvinova zvinhu zvinototi tinoda kuti vanhu ngavapiwe mushonga nevanhu vane ruzivo rwemishonga. TMPC reassociation yako uve munhu masusu chinduza duma mnenge mchisangana nimamu wabuchipana panaruzio lukurapu mune pungwa zingu chete
imi mune chikoro uerecha muno zizi sawo nengwe zenyu
zinata tini chikoro chedi zinata school of traditional medicine ya tuyo tati zizi sawo wala po reduce wanutura wala izi kote masusai tuyo zotu tu uiwane ruzio wakadai wachubi wabachita kutuba refresh akosi tuyo kutuwa tuwe ni kuma basics atuona patishita uruziwe lutu kujidza hako pere kumura mba uchidza hako nguwa nenguwa
tinotenda Sekuru Prince Mchandisi Banda Vezinata. Muna ujemi tambo vatsigirive mutambo wenhabvu vanonokerwa nekutanga kwemakundano emwaka uno panguva yove Premier Soccer League vakanyarara kuti makwikw aya anosimuka riini. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vatsigiri vemutambo uyu vari kushushikana nekunonoka kwekutanga kwemakundano emwaka uno ayo vasiri kuziva kuti anosimuka riini. Vatsigiri venhabvu ava vari kuita fembera fembera kuti nhabvu iri kutanga riini sezvo pasina mashoko ari kubva kusangano rePremier Soccer League kuti nhabvu yepamusoro-soro munyika inotanga musi wani. Murairidzi weGreen Fuels Lloyd Mtasa anotiwo vagadzirira zvakakwana zvekuti vanonokerwa nekutanga kwemitambo iyi.
Gadzirira yedu iri kufamba zvakanaka, tiri kugadzirirawo mune zvakanaka kuitirawo kuti zvinhu zvedu zvigone kuendeka. Tiitiwo kana tapinda imomo nyika igone kuziva kuti aiwa kuchisumbanje nekune zviri kuiti.
Asi mutauriri wePSL Muzvare Kudzaibare vataurira Studio 7 kuti sangano ravo richazivisa pamazuva anotevera kuti makwikwi aya achatanga musi upi. Asi PSL yazivisa kuti mutambo weCastle Challenge pakati peFC Platinum neBlower Chiefs uyo unovhura mitambo mwaka wega wega ureko musi wa11 kurume. Izvi zviri kureva kuti nhabvu munyika haisi kudzoka nechimbi chipi kusvika musi wa11 kurume wadarika. Veruzhinji vari kutarisira makundano achange akabaka moto zvichitevera kuvharwa kwemusika wekutenga nekutengesa vatambi. Asi chiri kubuda ndechekuti vese vatataura navo kusanganisira muongorori wemutambo uyu vaKudzaibere vanoti FC Platinum ndiyo iri kutora zvekare mukombe uyu.
Platinum FC ndiyo yandikuona kunge iri consistent because inini munyika yeZimbabwe maliga apuraisa ndikuona kunge iyo ndiyo iri kuramba ichidzokorodza ichiramba ichitamba matambiro anoomeka seni. Saka inini ndoramba ndakabata Platinum FC.
Motsigiri weyaja vaBlessing Ruona vanotiwo nenyaya yekurongeka pamwe chete nemari hapana chikwata chinosvika pakugona kunenge kudada.
Platinum inongotora kuti because ari maresources vese vari ma good players vese vanobhadhara zvakanaka sangu vanongotora.
Platinum FC ndiyo yakatora mukombe uyu mwaka wapera mushure mekunge yapedza iri pamusoro peChicken Inn neDynamos iyo yave nemurairidzi mutsva Herbert Marowa. Asi murairidzi weManika Diamonds Jairus Chapera ane chivimbo chekuti pachapera mitambo ndivo vachakohwa pakuru kudarika zvikwata zvese zviri muPSL.
Kana tavumba chikwata chakadai munhu wese anova nechido anenge achitarisirawo kuti tinokohwa pakakura stere. Naizvozvo nesuwo tine chivimbo ichocho chokuti tichafanira kuti titambe chaizvo tikohwe pese patinokwanisa kukohwa kuitira kuti kekupesera kwegore munhu wese anenge aine rufaro.
Asi zvese izvi zviri kuuya pasina ari kuziva kuti zvikwata zvichapinda riini munhandare kurwira mukombe mukuru uyu. Munyori mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti makundano aya anonoka zvekuti zuva nezuva vari kubvunzwa kuti nhabvu yacho inotanga riini. Mutsigiri weCapes United Muzvare Mesi Kudzedzereka kana kuti Mai Vale vanoti vanonokerwa nekuona magreen machine achidzicheka. Ndaka mirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Neni jonga kande miri ndiri mu Washington DC ndikusiyamina gaino kumedisaidi.